Mangwana na akanaka vateereri, tunosangana zvakare mangwana na anhasi uri musi wemuvhuro kunyana 26, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hakuna murayiridzi ari kuzoenda kubasa nhasi. Chisungo chakaitwa musi wa 16 September chinosunga varayiridzi macivil servants ese, chakaitwa pamubatanidzwa wemaunions ese vachisangana, mafederations ese ari 4. Tinochiremekedza zvakanyanya kuno kufoziwa.
Mubatanidzwa unomirira masangano evarayiridzi weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU unoti nhengo dzawo dzichaenderera mberi neurongwa hwekurangwa mabasa kutanga nhasi, kunyange hazvo hurumende yakavimbisa kuwedzera dzimwe mari dzinotambirwa nevashandi vayo. Bato reMDC inotungamirwa navaDouglas Ngonzora rinoti riri kuronga musangano mukuru weCongress kana kuti Ordinary Congress gore rino risati rapera. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvovimbiswa nehurumende kuti munguva pfupi inotevera inenge yaparura urongwa hwekuchengetedza mari hwediaspora bond. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mubatanidzwa unomirira masangano evarayiridzi weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU unoti nhengo dzawo dzichaenderera mberi neurongwa hwekurangwa mabasa kutanga nhasi, kunyange hazvo hurumende yakavimbisa kuwedzera dzimwe mari dzinotambirwa nevashandi vayo dziri mumadhora ekuAmerica. Svondo rapera, vamiriri vehurumende nevamiriri vevashandi vakaita musangano wekuzeya nyaya dzemihoro, hurumende ikati ichawedzera nezvikamu 25 kubva muzana mari dziri kupiwa vashandi dziri mumadhora ekuAmerica. Asi vashandi vehurumende vanonzi vakati vari kuda kuti hurumende iwedzerewo zvakare mihoro iri mumadhora emunyika. Hatina kukwanisa kubata sachigaro wemumwe mubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, amai Cecilia Alexander, kuti tinzwe pamire sangano ravo sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro wemubatanidzwa wemasangano anomirira varayiridzi weFOZEU vaobet masaraure.
Hakuna murayiridzi ari kuzoenda kubasa nhasi. Chisungo chakaitwa musi wa 16 September chinosunga varayiridzi macivil servants ese, chakaitwa pamubatanidzwa wemaunions ese vachisangana, mafederations ese ari 4. Tinochiremekedza zvakanyanya kuno kufoziwa. Isu hatisi vanhu vanoti vakasunga kusunungura nyaya yemuhoro yatiri kuchema kuti vamutungamirire zvavakavimbisa musi wa 1 August. Taakuda mari inotenga ipinde muhomwe dzedu. Tiri kufara nekudzikirwa kuri kuitwa chirongwa ichi nevarayiridzi vese nyika yese. Maunions ese ari muFOZEU ari mana, mamembers avo ese haasi kuzoenda kubasa nhasi. Tichiti vamutungamirire, ndimi mega munoziva kuti kubasa tichadzoka rini. Musi wamunenge matobhadhara mari yedu yamakatimira muna October 2018 tichadzoka kubasa tichishanda nemweudzi.
Asi tiri kunzwa kuti vamwe vamiriri vevashandi vehurumende vari kuti sezvo tatanga nhaurirano nehurumende pamusoro pemihoro, tadii kuti timbopa mukana kunhaurirano. Imiwo seFOZEU hamusi kutorawo here danho iro rokumbopa mukana kunhaurirano dzakatanga svondo rapera?
Pakuziva kwese kwatinoita, hapana vanhu vanorega hondo nekuti kwavimbiswa kuti kuchaitwa nhaurirano. Nhaurirano dzese dzadzinoitwa vanhu vari mumatrenches futi dzichirira, futi dzinonyarara pazvonzi paitwa ceasefire pane chibvumirano chaitwa. Ukanzwa anoti hatisi kuda kunorwa kuti tiwane mari nekuti tida kunotaurirana, munhu iyeye anenge achida kunyengedza vanhu achibata vanhu kumeso. Taane makore akuda kusvika mashanu tichinzwa nezvenhaurirano idzi, asi tisati tamboona mari ichipinda muhomwe dzevanhu. Isu tiri kukurudzira varayiridzi kuti kana kuine nhaurirano dzinoitwa musi wa 27 ngadzikuwanei muri mumatrenches. Nokuti vanotaura vacho vataure vachiziva kuti makatsamwa, asi vakataura imi muri pabasa havazozive ukasha wamina onenye kushaya chakujika, kushaya chakubata, makuraka wanda kushika mapu wane wasi wane paspasa.
Tunona kuti pamakaita nhaurirano dzekupedzisira idzi makapinda muri pamwe chete nemamwe masangano evashandi vehurumende. Chii chazoita kuti munde kuchipatsanura musiri kubata pamwe nevamwe venyu?
Panhaurirano musi wechipiri tichange tichitoendawo tichitaura tichinzwa kuti vanoti chii, asi chatangosiyana chete ndechekuti isu hatisi kuzonoita nhaurirano tisiri kumatrenches. Changosiyana chete ndechekuti vamwe havasi kuda zvekudhimanda zvinhu zvavanodhiseva. Tine vamwe vari kutsvaga dzimwe nzira dzekuti pamwe vanoda kunzi ndo vakanaka, asi isu tinoda kushanda nevamwe zvakanyanya. Chatisingazoite chete kutengesa mawekazi atinomirira tichinyembedzera kunge tinovamirira tichivabata kumeso. Hatisi pakuita dhirama. Tinoroziya nyaya yestrike yanga yaifanira kunge yakaitwa musi wakavhurwa zvikoro. Tikanyengeredza varayiridzi, hurumende yakati chagadzira mari papeti zvikakundikana. Saka uku kuti kunpa matoks chiungu tinganobatana. Chatisingazobvume chete kuti tidemobilize vanhu ivo vasati vaona cheuviri. Tinoshuwirawo kuti neimwe nguva neumwe mwaka vasevose vanhu achabatana, kwete pakunogara pamabhotoro chete vachipiwa tii neshuga nezvimwe, asi pakurwisa kuti nyaya dzavo dzinzwikwewo. Tisaite senhapwa, tine kodzero dzemubumbiro remutemo dzatinoda kuti tiexercise tikwanise kurarama upenyu huri nani.
Vanga varitsa chigaro wemubatanidzwa wemasangano anomirira varayiridzi weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU vaObert Masaraure vari parunare neStudio 7. Bato reMDC inotungamirwa navaDouglas Ngonzora rinoti riri mushishi kugadzirira musangano mukuru weCongress yebato iri gore rino risati rapera. Mutauriri weMDC waWitness Dube vanoti zvigaro zvose zvoutungamiri webato zvichange zvichikwikwidzwa paOrdinary Congress iyi kusvika kune chemutungamiri webato, uye nhengo dzavo dzichange dzave kukwanisa kuita sarudzo dzematunhu nguva pfupi inotevera. Ngatinzwei hurukuro yataita navaDube pamusoro peurongwa hwebato ravo uhu.
Bato redu reMDC riri mubishi rekuita yatinoti Ordinary Congress. Ordinary Congress zvichireva kuti kunenge kuchikwikwidza makurukuta ese bato rese kubva pasi kuchienda kumusorosoro kwacho kwaPresident chaiko chaiko. Mucharangarira kuti last time takaita iri Extraordinary Congress takaita nekuti constitution yedu yeMDC inotaura kuti kana mutungamiriri achinge ashayika kana kuti achinge atadza kuti ange achiita basa rake, bato rinofanira kuita iyoyo Extraordinary Congress kuti ringe richitsvaga mutungamiriri anova ndiye anozotungamira kuitwa kweOrdinary Congress kuburikidza neconstitution yedu. Saka ndo yatichaita.
Saka pari zvino urongwa hwenyu hwaapapi?
Pari zvino tapa maprovinces. Maprovinces eMDC kana aitiwa apera ndivo vanozodoma kuti vanhu vanofanira kukukidzana mustanding committee kuti vaite zvigaro zvepastanding committee ndava nani. Saka mucharangarira kuti paSupreme Court judgment zvakatobuda kuti vaimbove mutungamiriri vachamisa vanga vatora chigaro ichocho chekutungamirira bato asi vasina kutombodomwa nemaprovinces, ndo zvakavatadzisa kuti varambe vari mutungamiriri. Saka kana maprovinces edu edu apedza basa rao achadoma kuti vanofanira kukwikwidza ndava nani. Ivavo vadomewa ndivo vanokwikwidza, anenge akunda pa election iyoyo ndiye anoita chigaro ichocho chaanenge achikwikwidza.
Chii chasvitsa kuti munge muchiita iyo Ordinary Congress iyi?
Chasvitsa kuti tinge tichiita Congress iyi ndechekuti makore 5 akatofuura kare ataifanira kunge tichiita nawo Congress. Zvigaro zveMDC munhu anongochibata kwemakore mashanu chete. Saka 5 years yanga yapfuura kare kare. Zvakatitadza kuti titadze kubata time last time ndeyekuti kwanga kwaita kupikisana pavatungamiriri kwakazoitisa Supreme Court judgment.
Zvigaro zvipi zvichando zvichikwikwidzwa paCongress iyi?
Zvigaro zvese zvemustanding committee zviri pamutemo zvichange zvichikwikwidzwa. Zvikurusa pane constitution ya 2014 yakaamendiwa ichijekesa kuti kunofanira kukwikwidzwa zvigaro zvipi. andidi kuti nditaure ahead of what the National Council will say, nekuti zvimwe zvacho zvichaziviswa National Council. Saka semutauriri webato asingazvitauri ega, ndichamirira National Council kuti itange yaudza vanhu zviri pamutemo tisati tapinda mucongress kuti ndezvipi zvigaro zvinenge zvichikwikwidzwa kuburikidza neconstitution yedu. Asi munhu wese anoziziva kuti kubvira muna 2014 takaita maresolutions aizotanga kushanda in the next congress inova ndiyo iyi yatiri.
Saka vachada kukwikwidza zvigaro vati vatanga here kutsvaga rutsigiro?
Vanhu havasati vakukwanisa kutsvaga rutsigiro, nekuti sezvo ndambotaura, munhu kuti unzi uri kukwikwidza hunge wadomiwa nemaprovinces. KuMDC hatina tsika yekuti munhu anongosimuka oti ndakuda kutungamirira. Unomirira maprovinces ova ndiwo anokukumbira kuti tinokumbira kuti mukwikwidze pachinzvimbo chakati. Kana vasina kuita izvozvo, unenge usina mvumo yekutombotaura nezvekukwikwidza zvamuchose. Saka vese vari kuita izvezvi nguva dzino vari kuzviita zvisiri pamutemo. Nguva inozobvumirwa vanhu kuti vakwikwidze inenge iri nguva apo maprovincial nominations anenge apera.
Vanga vari mutauriri webato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaDouglas Ngonzora vaWitness Dube vari parunare kuulawayo neStudio 7. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube mukupera kwesvondo vakavimbisa vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti munguva pfupi inotevera hurumende yavo iri kuparura urongwa hwediaspora bond uhwo vakati huchapa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika mukana wekudyara mari kumusha. Muzvinafundo Ncube vakataura pamusangano wakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica muNew York. Hatina kukwanisa kubata muzvinafundo Ncube kuti tinzwe zvizhinji paurongwa uhu. Asi kuti tinzwe zvakakurukurwa kumusangano uyu, tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakapinda musangano uyu, Dr. Tonderai Taylor, vakabva kudunhu reGeorgia.
Zvirokwazvo takaona mukana iwoyu wekuti tinzwe mutungamiriri wenyika yekuZimbabwe vamunangagwa vachitarangura kuti isu vari kuno kudiaspora kana tichida kuisa mari yedu kana kuinvesta muZimbabwe zvinobudirira sei. Vakatsanangura kuti mukana uripo tinogona kuinvesta kumining kana kuagriculture muzvirimwa. Nzvimbo idzodzo dzine mukana wekuti isu vari kuno tinokwanisa kuinvesta. Vari kukurudzira vese vari kudiaspora sesu kuti kana muchida uyai muinveste sevana veZimbabwe. Chatakatakuda kunzwisisa ndechekuti kana taisa mari yedu mainvestment program ekuZimbabwe iwayo, kana taakuida tinoitora sei maererano kuti makore apfuurayo taiti tikaisa mari kana maada kuitora zvaisabvira. Dzimweni dzenguva tikavhura maakaunti kuZimbabwe vanogona kungofuma mangwana mari yayanzi yakuchinjwa yakuitwa local currency yekuZimbabwe. Saka ndo zvinhu zvikuru zvatakachida kunzwa kuti isu vanhu vediaspora kana tichida mari yedu tinoiwana here iri maus dollars saizvozvo.
Saka vakati vachikupindurai mibvunzo iyoyi,
ndopavakapa mutungamiriri wefinance vamutuli Ncube kuti vatitsanangurire kuti pari zvino vakaisa urongwa hwekuti isu kana chiinvesta kubva kunze kwenyika tinokwanisa kupiwa mari yedu, tinokwanisa kuitora zvakare semapinzira tenge takaita pasina chinokonesa. Ndo chikuru chataita kunzwisisa ichocho pavaizini pane zvaitaura.
Tinonzwawo kuti Professor Ncube vakataura pamusoro pemadiaspora bond. Vana veZimbabwe vari kunze vakawanda vari kuda kunzwisisa kuti anenge akamira sei, achishanda sei, achizokwanisa kuvabatsira nenzira ipi.
Pamusangano watanga tina isu navo vedhozwai vanga vari interested nenyaya yekuinvesta havana kunyatsoti dedemu dedemu. Asi pane zvavaitaurawo zvokuti vakaita Victoria Falls offshore nestock market yekuti vanhu vanokwanisa kuinvesta mari yavo through the bond in Victoria Falls stock market. Saka inenge ingori maus dollars imomo vachiitora zvakare semaus dollars. So kana vachinge vachiinvesta in that bond uri kuinvestwa kuVictoria Falls stock market. And in a opportunity, it's almost like an offshore, your offshore market where you just put your money imomo, watora zvakare. I ended through the normal system here, Zimbabwe Monetary Policy, no reserve bank.
Saka muchidimu kana mukupeta hurukuru wedu vana veZimbabwe vakapinda musangano vakatambira zvakadi urongwa ihune vimbiso dzese idzi.
Vana veZimbabwe vakapinda musangano vazhinji vaida kunzwa nokuti vanga vaida kuti vazive kuti kana vachienda kuZimbabwe kuti varonge urongwa kuti kampani yavo ino investa muZimbabwe. Kazhinji zvinotora nguva yakakura. Asi takatsanangurwa kuti izvo vanhu vezita vane yaonoti one stop shop yekuti mukakwanisa kushandisa ivavo kuregister makambani yenyu zvinotora nguva pfupi pfupi, uye hazvizoendi nevamwe madepartments ekuti munenge makunetseka kutsvaka kuti ndogadzirisa sei zvemataxis, ndogadzirisa sei zvename registration. Iyi zida inokuitira zvese ipaonoti paone stop shop yavo iyoyo. So ndo zvaidiwa nevana veZimbabwe vazhinji vanga vari mukuti ko vanodire kutirerutsira kuti kana tichiregister tisatore nguva ndo chekutanga. Chechipiri ndechekuti isu sevana veZimbabwe kana tichida kuti tinge tichiinvesta muZimbabwe tipiwo mukana seuri kupiwa maforeign companies. Saka vakativimbisa kuti tichinge taenda neurongo hwanga vaita vanokwanisa kutipa saizvozvo. Tichinge tine mari yedu vanokwanisa kutipa kuti titire maopportunity ekumining saizvozvo lithium neagriculture.
Chizvarwa cheZimbabwe Dr. Tonrai Taylor vari parunare kuAtlanta mudunhu reGeorgia muno muAmerica neStudio 7. Tombotarisa misoro yenhau. Bepanhau reHerald rine musoro wenhau unoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaisa mutemo weNational Peace and Reconciliation Act mumaoko egurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi. Sangano renhau reZim Live rine musoro wenyaya unoti mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaGeorge Charamba nezuro vakati vaMnangagwa vakakanzura rwendo rwavo kuCuba nekuda kwemamiriro ekunze akanga asina kunaka. Kunyanga hazvo paine makuhwa ari kukura anoti vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga havasi kunzwa zvakanaka. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano renhau reReuters rinoti musoja mumwe chete akaurayiwa vamwe vatanhatu vakakuwadzwa muSomalia nesvondo apo munhu aiva akazviteya nemabhambu akazviputitsira pakamba yemauto iri kumawirira kweguta guru renyika iyi reMogadishu. Sangano renhau reAssociated Press rinoti satellite yekusora yehofisi yeUS National Reconnaissance Office yakapinda muchadenga nemugovera yakatakurwa nechitundu musere musere cheUnited Launch Alliance Delta 4 Heavy. Nengo dzebato reDemocratic Party muAmerica muArizona dzinonzi dzakapika nemugovera kurwira kodzero dzemadzimai mushure mekunge dare radzosera mutemo wakatanga kushanda munguva yehundo yekurwisana kwevanhu muAmerica uyo unorambidza kubviswa kwepamuviri chero zvadii. Mutongo uyu unoti dunhu guru kana kuti state rinogona kupomera mhosva vana chiremba nevamwe vanobatsira mukubviswa kwepamuviri kunze kwekunge zvakakodzera kuitwa kuitira kuponesa upenyu hwaamai. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, tabata chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vaFrank Guni vanove nyanzvi munyaya dzezveutano.
Tingati nyaya yokurambidzwa kubvisa pamuviri kana kuti abortion muchirungu inyaya yatidzidza kwete kuArizona chete asi nyika yese yeAmerica matunhu yese, nekuti tinoona kuti bato remaRepublicans riri kusimbirira nyaya yekuti kubviswa kwepamuviri kwanga kuri kuitwa muno muAmerica zviri pamutemo. Vari kuti ivo sevanhu vanoe chitendero chechikristu vanoti humhondi kuuraya vanhu vanga vachazozvarwa vachazobatsira nyika ino. Ukuwo maDemocrats achiti iwo ikodzero dzemadzimai kuita zvavanoda nemiiri yavo, havasi basa rehurumende rekutongera nekusarudza kuti vanhu vanofanira kuita sei nemiiri yavo. Saka tinoona kuti pane makakatanwa pakati pemapato mairi aya.
Zvii zvamungataura pamusoro pezvakaitika kuArizona takanangana nenyaya yekuArizona iyoyi?
Takanangana nezvakaitika kuArizona izvi. Tinoona kuti pamutemo chaipo dare rekuArizona rakangotedzera zviri pamutemo kuti ndo mutemo wagara uriko. Mutemo wongu ndewakare kare wakatanga mune anonzi maHowell Code 1864 ne1901 akaisa mutemo iyoyo yokuti madzimai haana kodzero dzokubvisa nhumbu kana dzokuita maabortions. Asi zvanga zviri zvakare kare izvo. Panguva idzodzo madzimai anga asina kana mvumo yokuvhota. Saka tinoona kuti pane sanduko huru kwazvo muno muAmerica kubvira panga paine mitemo iyoyo. Saka zvapachena kuti ichi chitsvambe chakaitwa nedare kuti vanogadzira mutemo vachigadzirisa mutemo uyu kuti kana sezvekutaurwa nemadhemokrats ubvitswe kuiswe mutemo mutsva unoenderanawo neupenyu hwemazuva ano. Asi tinoona pachanetsa ipapo nekuti dare rekuArizona kana kuti paramendi yekuArizona yakazara maRepublicans uye ndo vanotarisirwa kuti musarudzo dziri kutatakatarisana nadzo dzemamidterms dzemuna November idzi ndo vanotarisirwa kukunda kupfuura madhemokrats. Asiwo kutonga uku kwapa mukana mukuru kumadhemokrats kuti vanyanye kurwisa pasarudzo dziri kuuya idzi, uye tinoona sekuti kana vakange vakubudirira ndivo vachaita kuti mutemo uyo usanduke.
Sezvo nyaya iyi yasimudza mutauro pakati pemapato eDemocratic Party neRepublican Party, zvii zvamungataura pamusoro pemapato iwayo?
Tinoona kuti bato remadhemokrats riri kutarisa kodzero dzevanhu. Vari kutiwo zviri kuitwa nehurumende dzematunhu zvekutora kodzero dzemadzimai kubvisa pamuviri, kuvabvisa pakodzero dzinosungirwa kuti munhu wese ari muno muAmerica ainge ainadzo. Vari kutiwo hurumende dzematunhu idzi dziri kutora kodzero dzemadzimai zvavari kuramba vachiti aiwa America yavako mazuva ano iAmerica inopa munhu wese kodzero dzekurarama mararamira anoda zviri pamutemo muno muAmerica yese. Ukuwo maRepublicans vachiti madzimai hafanhinge aine kodzero dzekungobvisa pamuviri nokuti vanoti iwo umhondi hwekuuraya vana vanga vachazozvarwa. Saka ndo makakatanwa ari paya. Tinoona sekuti maRepublicans vari kuenderera mberi, takatarisa kana mutemo weArizona iyoyo, vakuenderera mberi vachiti madzimai haana kodzero idzodzo. Uye zvekare kana mapiritsi ekuronga mhuri, maRepublicans vakuti ngaabviswe kana zvinoshandiswa pakudzivirira kuti madzimai asabate pamuviri, vakuti zvese izvo ngazvibviswe. Zvinova zvaakudzorera America kumashure chaizvo like a century kana makore anopfuura zana kudzokera kumashure muupenyu. Uko madhemokrats achiti aiwaka tava mu21st century, tava vanhu vasanduka vapembenuka kubva munguva dzakaiswa mitemo iyoyo. Saka ngatiraramei upenyu hunoenderana nenguva dzatiri dzinoidzi. Ndokumakakatano aripo.
Chizvarwa chezimbabwe chiri muno muAmerica vaFrank Guni vanoenyanzvi munyaya dzezveutano vari parunare muno muWashington DC nestudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Maswerase pastudio 7. Inini ndingori nechichemo chimwe chete. Ndinogara ndichichitaura audio yangu aitorwe. Ife nangu ndonzwisisa kuti anenge akawandisa hongu. Paichapindawo ndongoda kuti munzwewo kuti tinongokumbira kuti nekuti munotaura kuti hamuna divi ramakarerekera hongu, tinoda kuti mumbobalansisa sekunge paipe pamunoti mukafonera mutauriri wekuMDC webato reMDC, mofonerawo mutauriri webato reZANU-PF. Handiti munowafonera paipa both sides, then votaura maonero avo vachiita sevanopikisana. Handiti ndo zvatandichikumbirawo kuti pamaaudios apa tinongonzwa vanhu vari joni chete. Handiti ende vanhu vari joni vagara vanongochema nechavanochemera chinhu one. Ko munodii kuti mambotora bhozi maudhi anopinda kwamuri imimi akawandisa hongu? Asi chikumbiro ndechekuti munodii kumutora audio yemuZANU-PF neaudio ye anenge achipikisa yuku triple C kana minu kupi rimu obatu andidi sinzi triple C ne nezanu pia fundozi nunyanyo upokana tuchikumbira kuti mungo selekta pama audio 4 anopinda ayo mungo toro tutu so balanza kutura kuti zviite sezvinonyaso ratidza kuti hamuna zvishuwa kwamakadi kwamakarerekera nekuti vanhu vejoni vagara vanochema nechinhuwani saka tinongoda kuti tinzwe kune vanhu vese ndochikumbiro changu ichocho tongoda kunzwa kuna vanhu vese wezanupf opinda ipapo wetriposi opinda ipapo tonzwa mativi avo ese kuitira kuti tizive vakavharika ovhurika ndokuti zvinyatsoita ini ndo maonero angu yayo ndopane pfungwa dzangu sekutaura kwamunoita kuti hamuna divi ramakarerekera totumira manzwi edu nemaonero edu asineni Studio 7 ndiwaya manzwi achona tokumbira kuti muitewo zvisineni Studio 7 asi ari manzwi edu atatumira tatenda
mangwanani vashamarari vose kustudio 7 nevateereri vose kumatimana enyika indangotirega nditaurewo ndinorwadziwa zvikuru nemashoko ari kutaurwa nemutauri ari kutaura palife talk ari kumirira ZANUPF mashoko ake ari kutaura yekuti ZANUPF iri kuitwa zvinhu zvinobatika zvekuvaka madhamu zvekuvaka mabhodha mara beti bridge zvekuvaka mugwagwa haana musoro mashoko iwayo nekuti chinhu chekutanga pamba kana uri baba chekutanga chaunofanira kutanga kuziva ndechekuziva kuti vana vadya vaguta here ndochinhu chekutanga ichocho vana vako vakadya vakaguta zvinoita kuti vana vako vasatambire kumaraini zvino kana ukatanga kuvaka madhamu nekuvaka migwagwa ivo vanhu vachingopembereka nenyika nekuda kwenhamo unenge uchiti uri kugona chii hamukura avo ngavazive zvavanotaura ZANUPF hapana kana chairi kuita kana wani kana kudei nyika iyi nezvinhu ichiita zvinhu zvakanaka zvinongoonekwa zvega hazvimbozori zvichitsvagwa kana kutaurwa nemuromo womunhu zvinongoonekwa zvoga nemaitiro anenge achiita vanhu vari munyika imomo mararamiro avanenge vachiita anongoradza ega kuti zvinhu zvedu zviri stable for example onai vana Botswana onai vana Namibia onai vana South Africa haumbofu wakanzwa kuti vawanikwa vachimberereka kune dzimwe nyika nenyaya yeku zvinhu zvavo havaiti zvekutsvaga kana zvekutaurira vanhu kuti isu tinoita zvakati isu tinoita zvakati asi kuti zvinhu zvavo zvinongotaura zvega chero ukaenda kumareseva kwacho munana nemubotswana unongoona kuti vanhu vacho vagere zvakanaka nekuti ganda rake rinoratidza kuti ari kudya achiguta zvese zvekuvaka migwagwa madhamu mabhodha zvese zvaari kutaura izvo zvaana mbudzi round about what what zvinozoteera mumashure vana venyika vakaguta vachidya vachiguta saka vasatide kutaura zvokupenga zvavo zvese izvo kamu 2023 tiripo takuona kuti mucharamba muchitaura zvisina basa izvozvo here hapana wamunonyengedzera nekuti tiri kutokuonai kuti hamusi kuziya zvamuri kuita muri kungozadza mazidhumbu enyu rovai pasi
mangwanani mangwanani akanaka pano pastudio 7 ina ndina mashoko akawanda asi ndokumbiravo kuti mundibvunzirevo kana kuti mutibvunzirevo kuna vamutsvangwa kuti kana vachitivo vasara negore neimwe mwedzi pamusoro kuti purezidendi vatare zuva remaelections vanenge vachirevei vanoda kuita 6 years here vachingotonga kwesu zvatinoziva zvekuti 5 years ino kana vakati gore nedzimwe mwedzi handichatohwisisi kana kuti vanhu vazhinji havachatohwisisi ipapa kuti vanoda kuti kudini vamutsvangwa ngavazivewo zvekutaura semunhu mukuru vamutsvangwa imi muri munhu mudhara wakura tototarisira chakanaka pakwamuri asi zvamuri kuita izvo hazvina kana kutombonaka zvachose ndini hangu tiboi ndagwadziwa nemashoko avamutsvangwa
makadiko pastudio 7 apo vamukoma hwande munoita basa nebasa ramunobata rina kudzi chokwadi dzamunotipa tikuno kuchiredzi ZANUPF kuvhundusira vanhu vari kuvhundusira vanhu ngoti mukase kuita musangano wenyu vanenge vakutosvika vakutosvika vakutoti chichi zviri kunetsa tokutendai neinfomeshen yamunotipa yechokwadi
tinotenda vateereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mwena Chris Gande.